manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumi guru 5 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzi munyika vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi izvo zviri kupa kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo.
Vakawanda vanoti havasi kufara nezviri kuitika muzano PF iyo iri kuita pamusoro nyaya yekurwira achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Izvo zviri kuita kuti pave nekusawirirana muhurumende pakati pemakurukota uye kuwedzerawo kuvhiringwa kweupfumi hwenyika.
Vamwe vagari vekumasvingo vochema-chema vachiti dunhu ravo harisi kusimudzirwa nehurumende kuitira kuti vashanyi vanobva kunze kwenyika vashanyire nzvimbo dzakaita seGona Renjou National Park, Great Zimbabwe Monuments, vachiti mugwagwa unoenda kumasvingo waparara.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Varairidzi vemuZimbabwe vabatana nevamwe varairidzi pasi rose mukucherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day, asi vakawanda vavo vachinyuta nematambudziko avari kusangana navo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vacherechedza zuva iri vachichema-chema nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemari yemihoro, kusawanikwa kwemari kumabhanga, kushandurwa kwehwaro yedzidzo pasina gadziro yakakwana, pamwe nekudzikirira kweupenyu hwavo. Mumwe murairidzi vaRobson Chere vati sevarairidzi vari kupemberera zuva ravo vane kutya kukuru nekuda kwesarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya, kunyange hazvo mhemberero dzegore rino dziri kukurudzira kusununguka kwevarairidzi. Vachere vati varairidzi vanombunyikidzwa nguva zhinji panoitwa sarudzo munyika, vakachema-chemawo nekushayikwa kwemari.
Tinotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kunoitwa varairidzi munguva yesarudzo yatadai kutarisana nayo, tichitarisira kuti gore rinouya kunenge kuine sarudzo munyika muno. Tichitarisazve kushayikwa kwemari kupitwa mumabhanga, uyezve mari yacho yekutambirwa iri mari ishoma isingakwanisi kunge ichiraramisa mhuri dzedu varairidzi vari kushanda.
Mumwe mudzidzisi amai Gaudenzi yamandoopera vatiwo gore rino vari kupemberera zuva ravadzidzisi vachirangarira kushupika kwavari kuita kuwana mari yavo yemihoro. Amai mandoopera vakurudzira hurumende kuti igadzirise mamiriro yeupfumi hwenyika kuti varairidzi vawane mari yavo zviri nyore.
Koro yedu iri kunetsa kuti tiwane kumabhanga, tanga chiri chikumbiro chedu sei mari yatinohora patinoenda kumabhanga hurumende igadzirise kuti tisapedzera vadzidzi vedu nguva takamira mumitsara yemumabhanga tichitsvaga mari. Vangoti patinopiwa mukoro yedu tingopiwa kamwe chete.
Amai Catherine Machona avo vanodzidzisa kumahusekwa vatiwo hwaro hwedzidzo hutsva hwakaiswa nehurumende huri kushungurudza varairidzi. Amai Machona vati nekuda kwekuti hakuna zvakakwana muzvikoro, vave kutyira kuti vana vanodzidzisa vachatadza kubudirira muzvidzidzo zvakaiswa izvo zvinoda mishina yemakombiyuta yavasina.
Isu sevadzidzisi tiri munhamo yakakurisa, especially kana tatarisana nenyika lupamu yetakatanga iwe igore rineri. Challenge number one ndeyekuti maschools edu isu semarural teachers haana kana magetsi, saka hatikwanisi kuticha some of the skills dzinodiwa kuict. Like kunenge kuchinzi inoenda kana kuti paintanet, handikwanisi kudzidzisa mwana saizvozvo. Saka atori machallenges ekuti handikwanisi kuzviita malessons like ekuVPA mamwe acho anoda kushandisawo ma ICT tools isusu tisina. Saka a big challenge yekuti vana vedu vanogona kutofoira isusu otoonekwa sema failures at the end of the day. Unongonzi pass rate yevana vekumusha iri low, and yet isusu tine ma challenges akaita sewaya kusiyanawo nema urban schools.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure vati nhamo yapfunya chesero mudzimba zhinji dzevarairidzi. VaMasaraure vachema chemawo neupenyu huri kuraramwa nevarairidzi uhwo vati huri kudzikira nguva nenguva. VaMasaraure vakurudzira varairidzi kuti vanyorese kufuta vagowana mukana wavati wekusarudza vatungamiriri vasina umbimbi ndoga.
Sematisha yemuZimbabwe nguva ino itori nguva yekututsumwa nekuchema zvakanyanyisa. Tichiona kuwedzera kudzikira kuri kuita upenyu hwatinorarama, quality of life yedu iri kuita ichitodzikira. Asi mukana wamwe tinoda kutora sevatungamiriri vevadzidzisi kuti tishandi tirangarire nzira dzatingashandise kuti tikwanise kuti upenyu hwedu hunake. Zvatinotarisira isu ndezvekuti tingakwanise kuita kuregista kuvhota, tikwanise kuvhota tichiisa hurumende yatinoda inokwanisa kuvandudza upenyu hwedu kuti hunge huri nani.
Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa5 Gumiguru. Kore rino riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinobata kudzidzisa zvakasununguka pamwe nekusimbaradza mabasa evarairidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vana muzvina bhizimusi vari munzvimbo dzinoshanyirwa kumasvingo vanoti kushayikwa kwendege dzinouyisa vanhu mudunhu ravo zviri kuvhiringa bhizimusi munyaya dzekushanyirwa. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Pachitaura pamusangano waitwa nhasi muguta remasvingo, vemabhizimusi vaudza gurukota rezvekushanyirwa munyika Dr. Walter Mzembi kuti vagadzise nzvimbo dzinomhara ndege kuitira kuti ndege dzinotakura vanhu dziuye kudunhu ravo nevashanyi vekunze vakawanda. Mashoko aya anotevera kudzikira kwaita mabhizimusi munyaya dzezvekushanyirwa kwedunhu iri, sezvo vakawanda vari kuti havari kufamba nemigwagwa yenyika nekuti haina kumira zvakanaka. Vashanyi vanonzi vanosarudza nzvimbo dzinosvika nendege vachitora nguva shoma dzakaita seVictoria Falls, vachitsiya dzakaita semasvingo eGreat Zimbabwe nenzvimbo yemhuka yegona rezvoo kuchiredzi. Vafanos Matura, avo vanoita zvemahotera uye vari sachigaro vemasvingo Publicity Association, vanoti vashanyi vaderera nekuti havari kutora nguva yakareba vachifamba nemugwagwa.
Kutaura chokwadi, vainzi vakaderera. Tinoona kuti vashanyi kazhinji vakapfuma pamari asi nguva ishoma. Saka kuti vawande tinoda ndege kumasvingo, tinoda ndege nokuti vashanyi vedu kazhinji vanouya vana atingati itinerary kana kuti urongedzwa hwamafambiro avachaita. Saka kana tiine ndege yonoo kuti kubva kuHarare tozi our main international airport inolinga vashanyi vedu neZimbabwe, tinoona kuti kubva kuairport kuya kuno kumasvingo kuno kutown unomu muCBD mushanyi anoda 45 hours neroad. Asi kana paine ndege just need 30 minutes. Saka nao nokuda kuti hatina mashedled flights kuva kuti vashanyi vatinowana vashoma nokuti vanomanyira kunzvimbo dzine ndege nokuti with air transport kufamba kwokukurinyora.
Nyanzvi mune zvekushanya nekushanyirwa vafredikasese vanotiwo mamiriro akaita mugwagwa mikuru yenyika haana kunaka nekudaro vashanyi havadi kufamba nemo vachityira njodzi, ndosaka vasiri kuuya kumasvingo.
Kufamba nendege kunodzikisa nguva yekufamba munhu achibva panzvimbo achina kune imwe nzvimbo. Zvinoita nyore kune munhu ari ngoti ndoda kuya kwezuva chete kuzoona Great Zimbabwe odzokera kwaada kubva. Saka zvinoita nyore kana mafamba nenzira yedu isati yagadzirwa iyi. Pane njodzi dzakawandisa dziripo. Injodzi yemhuka. Chechipiri, iyo rodhi yacho pachayo haina kunaka. Chechitatu, nguva yaunotora kuti ubve kwauri kubva uchinosvika kwauda kunosvika inorebesa zvokuti hauzokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvauda kuita se zvauda kuita munyika ino panguva imwe chete.
VaMuzembi vaudza vanhu ava kuti hurumende ichavandudza nhandare yendege yemasvingo pamwe neyeBuffalo Range kuchiredzi kuita kuti vashanyi vakwanise kuzoona masvingo eZimbabwe ane mukurumbira pasi rose pamwe nemhuka kugona rezvou nekusave conservancy. Vati kutanga mwedzi unouya hurumende ichadzosa ndege mumasvingo kuti dzitakure vanhu nevashanyi kuti dunhu riwane mari yekunze, zvinozoita kuti mabhizimusi asafe.
Vanenge vachida kuuya kuno totora Victoria Falls semufananidzo Pretoria Falls here zvino vana mabookings anoita mwezi mina mitanhatu yama advance bookings vatoremerwa nebusiness racho vanhu vanosvika Victoria Falls kuya havachakonnectiwi kuna mama destinations akaita sana Ancient City of Great Zimbabwe kana vana chimani mani vanenge vachida kuenda ikoko but vanobvunza kuti ndinofamba sei votaura kuti kana vachienda kunofurana kubhuruwayo vobva bhuruwayo vosvika masvingo vozosvika kuchirezi kana vachida kuuya ku Save Valley se mfananidzo asi journey iyo ichitora 20 minutes kana uri kufamba nendege saka toda kuti tichita kukokota matourist anosvika munana Victoria Falls mahubs edu neHarare vachitanga kushanyira dzimwe nzvimbo kuti zviitike izvozvo zvinonge itika kana taisa an airline service inokonekta Harare maVictoria Falls nana masvingo nana Buffalo Range yarisira kuzviitanga munana November.
Mukuru mubazi rezviwanikwa nekuchengetedzwa kwazvo mumasvingo vadaf momandima vanoti ndege dzikauyiswa kumasvingo vashanyi vachawedzera.
Yeah, ndinoona kuti kana pakauyiswa ndege kumasvingo in terms of our numbers zima visitors anouya kunzvimbo dzedu dzakakosha muno mumasvingo province dzinoimprova.
Vamwe vataura vati Zimbabwe inofanira kugadzira chimiro chayo panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu kuita kuti iremekedzwe nenyika dzine vanhu vane mari yakawanda vanokwanisa kushanyira Zimbabwe vakasungunuka. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kupfurwa kwevanhu kuchangobva kuitika muLas Vegas mudunhu reNevada muAmerica kwaita kuti dzimwe nengo dzeparamende dzebato reRepublican dzifungisise nezvekuvepo kwemutemo unobata nyaya dzekutengeswa kwepfuti. Iri danho rasiyana neragara richizivikanwa kuti rinotsigirwa nebato iri pamitemo ipi zvayo ine chekuita nenyaya dzepfuti. Honzeri yeshanduko iyi chimwe chinoiswa papfuti chinonzi bump fire stick chichinyanyozivikanwa zvakare nerekuti bump stick. Chinhu ichi icho chinoita kuti huwandu hwemabara anoburitswa nepfuti huwedzerwe chakashandiswa na Stephen Paddock paakauraya vanhu makumi mashanu nevasere nekukwadzawo mazana evamwe.
Nengo dzedare reparamende muAmerica dzirikurudzira kuti vatori venhau nevashandi vemasangano anoparubatsiro vawaniswe mukana wekupinda zvisina kumbunyikidzwa mudunhu renyika yeMyanmar rine matambudziko reRakhine. VaEd Royce vanoisa chigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi vati zvakakosha kuti pawanikwe vatori venhau munzvimbo iyi nekuti kana pachinge paine vanhu ivava zvakashata zvose zvinobuditswa pachena.
Nyaya yekurwira chigaro chemutungamiri wenyika nebato rezano PF vaRobert Mugabe yave kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mubato rezano PF. Mubato iri mune kunetsana kunotyisa pakati pezvikwata zviviri, chimwe chinonzi Team Lacoste chinonzi chiri kutungamirwa nemumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uye cheGeneration 40 chine vanhu vakaita semumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPhelekezela Mpoko, amai Grace Mugabe, muzvinafundo Jonathan Moyo, uye gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai nevamwe.
Nyaya yaunza kunetsana kwakanyanya pari zvino mashoko anonzi akataurwa navamunangagwa yekuti vakaisirwa muchetura kumusangano webato iri kugwanda. Asi vamupoko vakabva vati vamunangagwa vanoda kuzvidza mutungamiri wenyika neukonzera kurwisana kwemarudzi nekusagadzikana munyika. Vakataura izvi vachiti vamunangagwa mbune vaimbenge varamba kuti havana kuisirwa muchetura kumusangano wePolitbureau uye musangano weCentral Committee. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vaimbova sachigaro weZANU-PF Youth League kumashonaland west vaGodfrey Gomwe, avo vanoti vanotsigira vamunangagwa, uye sachigaro weZANU-PF Youth League kumanikaland vamumbuso Chinguno. Tatanga nekubvunza vaChinguno kuti kunetsana kuri kuitika uku hakuzopatsanure bato here.
Chekutanga, ini ndinoziva chikwata chimwe, Telacost, ndicho chandinoziva chiri in existence. Chimwe chamuri kutaura icho handichizive.
Vagomwe munoonawo sei maimbenge muri mubato izvi?
Vanonzi vamubuso ava kana vari kuda kunorapwa vamubuso ava. Kana achiti G4 hakuna kuti chinonzi Lacoste, president vakatichiya Lacoste. Bindu ra vakataura nyaya G4. Anambozotaura nyaya yechinhu chinonzi Lacoste, handiti.
Orait, regai ndidzoke kwamuri mukoma mubuso. Munoti kudii nezviri kutaurwa navagomwe?
Chekutanga, vagomwe munhu akadzingwa mubato. Rezano PF is an expelled member of the party. Saka dai murume vatonditsvagira umwe munhu anenge debate naye nyaya dzine chekuita nemusangano. Munotonzwa instead of putting on facts anopedzisira kutopersonalize zvinhu.
Asi todzoka kwavagomwe hanzi hamukwanisi kuti mutaure nyaya idzi nekuti makadzingwa.
Apa tirikutaura anidi mbuso akamirira Zanu PF. Ari kutaura akamirira party Zanu PF. Ndiri kutaura ndakazvimirira.
Ndiri kuti inini, of course, muZimbabwe ane right yekukomenda anything maringe nepolitics. But inini, sasachigaro wemanika ndewe chidiki, munhu akadzingwa mumusangano.
Alright, ngatimbodzoke kuna vagomwe, toti vagomwe nezviri kuitika izvi, muri kuonawo sei, bato munoona richiramba rakabatana here, ramakabuda.
Ndisati ndapindura ipapo, ndoda kungopindurawo kuti no, till 2014, ari mhanya naJudith Mujuruzi, handiti ka, vachikanda maWhatsApp messages nana Chipanga vachitaura kuti hatiteerere kesi mugabe iye. Pedzi vemi ndakatanga kuida kuita rini paai mhanya achiti nana Mujuruzi achiti hatiteerere Dr. Grace Mugabe statement.
Hello, right, wagona chaizvo vagomwe. Ichokwadi kuti ini handimbozviwanzi, haisi secret. Kuti inini ndangandi vamai Mujuru vasatadzingwa mubato, ndangandiri kugama tox. Imi vana gomwe ndimi vamwe vanhu vakatitendeutsa mukatiratidza kunaka kwamai Mugabe. Ndikakonfesa zveshuwa kuti inini ndira zvamai Mugabe nababa Mugabe. Patazopesana nemi imi vana gomwe ndechekuzoti futi mambo kuti mai Mugabe vakanaka 2014 vamuri kutaura. Muzori mifuti imina na sene nga muna vamo makazingwa muri 7. Manga mapamberi futi kushitu kilila mai Mugabe vaya. Mapamberi futi kushiti wa Mugabe nga wabi tashigaro. Wamuna gabwa wa take over.
Ati supporti wa Mugabe na mai Mugabe no. Kino supporta wa Mugabe. Wa Mugabe ndo mungu wani. Anditika aka wina 2013. Aka waka ndikilo ndo wa president wati wani. Ndiri vari one, ndiri vari one cent of power. So, nyaya kuti ndakapota tichidzaigwa yekunaka kwamai Mugabe. Mai Mugabe takavakambenera for position ye Women's League yekutungamirira madzimai. Chete chete, zvimwe zvese zvamakumhanya nazvo zvavai mhanya nazvo pavhidhiyo chete amai taura kuti vabva vapinda pachigaro ipopo, ngavabva vapinda panyanga ipapo. No, 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 that is rubbish mbuso.
MuZANU PF hamuna nyaya yesuccession. Zuva haribudi paine rimwe. Saka hapana nyaya yatingataura nekusiya kwechigaro because vamugabe varipo vapenyu vakasimba senjanji. Mupati medu hamuna discussion in succession because there is no vacancy pa number one position president varipo. Ndiri kuti inini ndiyatondibatisisa gomwe. Kana nguva yakwana yavhurwa tichitaura nezvesuccession mupati, zvibatisise kuti hapana chakashata chinorambidzisa mai Mugabe kuti vaite president. Inini kana vaine interest ndo ichazovewo candidate yangu and handizviwanzi sekuzviwanzawo kwaunoita iwewe kuti unosapota vamunangagwa.
Vagomwe petai chirongwa chedu.
Vamunangagwa vane constitutional right and ndo bhiza rangu randichamhanya naro dai nyangwe ndakadzingwa mupati futi again.
Awo vanga vari vaimbo vasachigaro weZANU PF Youth League kumashonaland west vaGodfrey Gome Gomwe, manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU PF Youth League kumanikaland vamubuso Chinguno. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo ava ari kugwanda kumusangano wekugadzirira musangano webato iri wepagore kana kuti annual conference. Varamba mashoko ari kutaurwa nevamwe ekuti kune musangano wechimbi-chimbi wepolitbiro uri kurongwa kuzeya nyaya yavamunangagwa. Nyaya yemusangano uyu inotevera mashoko ekuti vamugabe vakaratidza kusafara panhandare yendege yeHarare International Airport neZuro, zvichitevera mashoko anonzi akataurwa navamunangagwa ekuti vainge vaisirwa muchetura.
Masangano anoona nezvekodzero dzevanhu anoti kuchikorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi uye vezvematongerwo enyika vari kupindira muchirongwa chekunyoreswa kwevavhoti. Sangano reZimbabwe Human Rights Association rinoti izvi zviri kuitika zvikuru sei mudunhu reManicaland, uko rinoti nhengo yeparamende vaJoseph Chinotimba vari kuvhiringidza vanonyoresa vanhu uye vachimanikidza vanhu kuenda kunonyoresa. Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vanoti kupindira mukunyoreswa kwevavhoti kwave kunyanya zvikuru sei kuburikidza nemadzishe nemasabhuku avo vanonzi vari kutyisidzira vanhu munzvimbo dzavo kuti vazonovhotere ZANU-PF, vachinyepa kuti michina yekuvhotesa inoona wese anenge avhota kuti avhotera bato ripi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Mukoko nezvenyaya iyi.
Kana takatarisa zviitiko zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu, tiri kushushikana kuti zviri kuratidza kukwira. Tsvakurudzo yatakaita mumwedzi waSeptember inoratidza kuti vanhu vakawanda vanga vachityorerwa kodzero dzavo, nyaya dzine chekuita nekunyoresa kuti vanhu vanozogona kuvhota mugore rinouya.
Tinonzwa kuti vezvamatongerwo enyika vari kupindira mukunyoreswa kuri kuitwa vanhu. Makambosangana nazvo here izvi?
Ichokwadi ichocho, munzvimbo dzakawanda vanhu vari kubva vataurirwa kuti kuchichidzirwa kuti kana sarudzo yakuzoitwa zvichazikanwa kuti munhu avhotera pati. Uyezve kune imwe nzvimbo takanzwawo vamwe vachifikidzirwa kuti anzokango pamberi pemishini iyoyo webiometric voter registration, uri kubva wazikanwa kuti unotsigira bato rinotisa here kana kuti kwete. Isusu takatotarisirawo kuti dai vatura mashoko anoita kuti vanhu vatenderere mberi vachityityidzirwa.
Vari kunyanya kupindira munyaya yekunyoreswa kwavanhu ndivanani?
Pari zvino kuona kwatakaita nyaya idzi, tiri kuona kunge madzishe nanasabhuku ndo vanenge vari kumhanya zvikuru nenyaya idzodzo.
Muzvare Justina Mukoko vanotungamirira sangano reZimbabwe Peace Project vanga vari parunare muHarare. Tanonoka Wande weStudio 7.
Tanonoka abatawo vachinotimba kuti tinzwewo divi ravo.
Nasemurachiwo akapusa sereka hawa, handifungo kuti ndinopindira nyaya dzekunyoresa kwevanhu. Asi isusu all political parties, whether MDC whether ZANU-PF, should you know or understand kuti vanhu varejistwa here. Kana vanhu vachiti ndarambirwa kunyoresa chitupa changu chakatsemuka, iri ndoyandoti aiwa, nyoresai vanhu. Ingavanhu hurumende yakati vanhu ngavanyoreswe ane zvitupa zvakatsemuka ngazvichinjwe, ndapindira kunyoreswa kwevanhu.
Vanoti imimi makapindira panyaya yekunyoreswa kwavanhu paMuzokomba Primary School.
That is 100% wrong and I have never been at Muzokomba Primary or Secondary. Handina kana kumbosvikapo. Handina, ndaifunga kuti unotaura muti usina zita ndakatomboona.
Ndiyo imwe nyaya zvavakataura zvekutipa muti.
Oniri muti usina zita, I go there and say the people should be registered. Kwete kudzosa vanhu.
Nyaya dzamudede vanoti makapindira paBuyera Rural Council.
I have never been at Buyera Rural Council.
Ko chii chakaitika pa Chapanduka Primary?
I have never been there at Chapanduka Primary. I have never been there. Otherwise, you can ask those who are registered. And I'm 100% right. I was only available at Mutusna Zita. And these people who are talking nonsense, this is not voting. The registration is not voting. Are you understanding?
Yeah.
Vanga vari vaJoseph Chinotimba, nhengo yeparamende inomirira Buhera, vari vebato reZANU-PF, vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7.
Kwa kanga kusinga danwi anonzwa mkupera kwesondo apo shasha zembira zaka sangana kumkuwisi Woodlands Muharare vana gwenya mbira ava vachikukidza na pamemberero dzekucherechedza kupera kwemwedzi wembira kana kuti mbira month unova wagunyana. Kiri Mudzamiri anotipanya inotevera.
Paive nemufaro mukuru kumbira festival munzvimbo yeEastleigh Harare vanhu vachitamba nziyo uye nekufara nezvaiitwa nezvikwata zvisere zvavana gwenyambira izvo zvaiva pamakwikwi aya. Pose pane makwikwi panowana munhu mumwe chete anonzi ndiye akunda vose. Mukupera kwechirongwa ichi chikwata cheTwo Bantu Warriors Band ndicho chakatora mukombe wepamusoro uye chakapiwa mubayiro wembira itsva kubva kusangano rembira center. Mutauri weTwo Bantu Warriors Band vawatmo Mchue vanoti vakafara zvikuru nemubairo uyu. Vamuchua vanoti mbira mucherechedzo kwetsika nepasi chigare.
Hatifara zvikuru, amfara wacho wakanyanyisa kuti uri kuappreciateiwa nembira tiriko outside there. Tiri kuexist kutsigira culture yedu. Saka tiri kunzwa mfaro wakanyanyisa.
Amai Christine Shoko avo vaive netswata chevana vanoridza mbira nemarimba panyava secondary school kwamusana kubhindura. Vanoti kuti ne vabereki vanoramidza vana vavo kuridza mbira nemarimba vachiti ndezvemweya yechina. Amai Shoko vanoti zvinoshamisa mukore uno kuti vamwe vezvitendero vachiri kuona kuridza mbira sezvinhu zvemweya yechina nemadhimoni.
Kuridza mbira nemadrums nehosho asi tichitarisa curriculum yedu yanhasi nyowani yatakafurirwa iri kuti isusu vana vane matalents akasiyana siyana. Despite being academic, umwe can excel sport arts, performing arts, drama, music ne theater. So mukano watiri kutenda kwazvo nekuti timu yedu iyo yatiinayo nhasi pano yakaenda kuma national competitions.
Nyanzvi mutsika nemagariro evanhu vatema vatina chemuchuri vakafadza vane chikoro nengano dzavakaita. Vamuchuri vanoti ngano nembira zvinhu zvave kutarisirwa pasi zvokuti vana vazhinji vakudzidziswa tsika nemagariro evachena.
Ii handidi kurova mukandakaiga mupinyi kana kunzvenga panyaya iyi nokuti ngano dzakuitwa zvishoma kunyange vana sarungano vati vavashoma. Kuzvikoro kwatakadzidza ini ndinoyokawo panguva yandakaenda kuchikoro pazera rangu taitoitirana ngano isuvana.
Mashoko aya akatsigirwa namai Antonella Baggio vembira center nzvimbo inogadzirwa nokutengesa mbira kuHighlands. Mbira center iyo iri pasi pava Albert Chimedza nemudzimai wavo Antonella Baggio ndiye akaronga mbira festival. Takamirira Studio 7 kumukuvisi Woodlands muHarare. Ndini Chiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi panguva yomunyika musina mari inokwanira nyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Zvengo yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare.
Varayiridzi munyika vanobatana nepasi rose mucherechedza zuva reWorld Teachers Day vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi izvo zviri kupa kuti vatadze kuriritirawo mhuri dzavo.
Vakawanda vanoti havasi kufara nezviri kuitika mubato rezano PF iro riri kuisa pamusoro nyaya yekurwira achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Izvo zvinonzi zviri kuita kuti pave nekusawirirana muhurumende pakati pemakurukota uye kuwedzerawo kuvhiringwa kweupfumi hwenyika.
Vagari vekumasvingo vochema-chema vachiti dinhu ravo harisi kusimudzirwa nehurumende kuitira kuti vashanyi vanobva kunze kwenyika vashanyire nzvimbo dzakaita seGonarezhou National Park, Great Zimbabwe Monuments, vachiti mugwagwa unoenda kumasvingo waparara.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu toksiyamina Chris Kande na Ntungamilinkomo munhau dzeIsindebele. Thank you.